Zvinofadza zvakanyanya kuti vana veHwirisha vaungana neuwandu hwavo vanodarika zana kuti vaise musoro pamwe chete vatiziva kwawakabva vachiyamura nezvikwanisiro kiriniki yepagandami panguva ino yechirwere checoronavirus COVID-19. Basa iri rakatarisana nekusimudzira kiriniki yepagandami. Zvakarewo ndiko kutanga kwekuungana kwemhuri kwevana vemuhwirisha. Zvinofanira kuti zviende mberi zvisanganisira mabasa akawanda anosanganisira kusimudzira zvikoro zvemunharaunda zvemudunhu reHwirisha, kusanganisira pagandami, majumba nedzimwe nzvimbo, uyezvewo kwese kunenge kuchida rubatsiro mune zvakanaka. Vanhu vachiti ngatiise musoro pamwe chete, tiite mushandira pamwe, tisimudzire nzvimbo yekwedu yakatisimudza panguva yatakayaruka.
Saka muri kungoshanda chete imi muri kunze kwenyika here kana kuti muri kushandawo nevari mukati menyika?
Vana veHwirisha vanobva kugandami vakapararira pasi rose. Kune vamwe vanoshanda mabasa ari pamusoro kunana America, kunana Britain, kunana Australia, kunana South Africa, Botswana, Mozambique nemukati meZimbabwe, nevariko kwakare kumusha kugandami. Mashandiro atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kunze vari kuunganidza mari nezvikwanisiro panzvimbo dzakasiyana siyana. Vari kuSouth Africa vachiunganidzawo nepavari, vari muHararewo vachiunganidza nepavari, vari muZimbabwe vese vachiunganidza. Towana nzira yekuti zvese zvinodiwa zvitengwe zvonosviswa pakiriniki yegandami nenzira iri pachena pajekerere, kuitira kuti chero chipi zvacho chingatengwa kana chingava chipeneti zvinenge zvichizivikanwa kuti zvafamba sei nenzira inosimbisa rutendo rwevanhu kuti mari iri kufambiswa zvakanaka kuitira budiriro yenzvimbo yeHwirisha. Tiri kukumbira zvikuru sei kune vamwe vana veHwirisha vasati vanzwa shoko iri kuti huyai tibatane, tiite mushandira pamwe, tione pamwe chete. Variko vamwe vari kunana World Bank, vana vamadau vanobva kugandami, vana sei Whitney Ochivayo vanobva kugandami. Huyai mudzimai wekutanga muZimbabwe kutyaira ndege vaEmilia Njovana vanobva zvekugandami. Saka tiri kuti vana vese veHwirisha, vana Profesa Henry Dzinotyiwei, vane mukurumbira wemasvomu, vese vana veHwirisha ngatibatsiranei tisimudzire nzvimbo yedu, nekuti ndiko kumusha iziva kwawakabva.
Tiri kunzwawo vamavhinga kune vamwe vanenge vari kubatsirawo nezvakasiyana siyana munguva ino yecoronavirus kana yecovid-19, vachinzi vari kuzobvunzurudzwa nevezvemutemo. Imi muri kutarisirawo here kuti muchasangana nedambudziko rakadai?
Kuzoona vanhu voti ngatiitei mubatanidzwa, tiite kanzatu kanzatu kubatsira nzvimbo yekwedu, kuona kuti pane zvimwe zvasaririra, tinokumbirisawo kuhurumende kuti iregedze vana venzvimbo nenzvimbo nevese vanoda kubatsira vane rubatsiro panguva yakaoma kudai yecovid-19, kuti vabvumidzwe kubatsira pasina kushungurudzwa kana kuvhundutsirwa, kuitira kuti tiyamure vese vanoda rubatsiro. Izvi ndezvenzvimbo, ndezvebudiriro, hazvinei nangana kana nangana.